chipembele nekupinda munzere yemwana changa chawaridza bonde kare kare chipembele nekupinda munzere yemwana changa chawaridza bonde kare kare chipembele nekupinda munzere yemwana changa chawaridza bonde kare kare
Chimenezera adoro
uchinenedzera wawa ini ndava uchinenedzera doro sei uchinenedzera wawa wagara wakazvironga wagara wakapurana wagara wakazvironga.
naga emanye weva chabi tsambo kungo wona jipachura mendeche kuba anga adi ashandari nivo shikoma na jamazi vahano ishi manye mwe
Jamaica
Ronga
Manager
in Tavaina
Vape
mucharonga po.
Thank you. Mugabe mutema, muchuku, mufumbu, muchena we koko, tatwenda matizika. Mugabe mutema, muchuku, mufumbu, muchena we koko, tatwenda mukunza.
no mirida.